Mutemo we African Charter on Democracy, Elections and Governance ndo mutemo wekutanga wakaumbwa nenyika dziri muAfrican Union unocherechedza kuti kuvandudza bumbiro remutemo renyika zvisiri zvejekerere zvinoita kuti hurumende ive isiri pamutemo. Masangano akazvimirira aya anoti vane tarisiro yekuti hurumende yava munangagwa ikaisa mutemo uyu mumutemo yenyika zvinobatsira kuti Zimbabwe iyi yakatarisana nesarudzo gore rinoite sarudzo dzakachena. Vachitaura nevatori venhau pamusangano wavaita muHarare nhasi, mukuru weZimbabwe Human Rights Association Vaoke Machisa vati chikuru ndechekuti dare reparamende richibvumira kuti mutemo uyu ushande munyika.
Mutungamiriri wenyika vamunangagwa vakazono saina musi wa 21 March gore rino kuti Zimbabwe iwanikwe iri munyika idzodzo dzinofarira kuti chini Africa inge ine chisungo chimwe chete kuti sarudzo dzinomhanywa sei, hurumende inomhanywa sei, uyezve mafambirwo anoitwa government anofambiswa sei. Saka tinoda kurumbidza mutungamiriri wenyika rechiti kwa chakaita saichochi asere gaititi yanga iri step kana kuti yanga ingori nhano imwe chete tichienda kunoti tichipembedza zvasara ndezvekuti kariamendi yedu kana kuti vamiriri ve parliament kwakasiyana siyana vachiungana vachitarisa kuti zvinokodzera here kuti zvichitwa pamutemo.
Vamachisa vati hapana chinokonesa hurumende yeZimbabwe kuti ise mutemo uyu mumitemo yenyika sarudzo dzisati dzaitwa, vakati chinongodiwa chete chido kubva kune vari mune zvematongerwo enyika.
Izvozvo zvina zvinyanyi kutinetsa kuti zviitike. Chinongodiwa chete ndechekuti vamiriri veparamende uyezve mutungamiriri wenyika nevanomuteedzera vanofarira here kuti chinhu chiitike ichi chimbi chimbi. Zvinogona kuitika mumavhiki maviri, zvinogona kuitika mumavhiki matatu, shangosara chete ndechekuti muchirungu vanoiti political will. Saka zvikangoitika izvozvo hazvitori nguva kuti zviitike.
Vachitaura pamusangano mumweyo, mukuru wesangano rinorira kodzero dzevanhu munyika reZimbabwe Human Rights NGO Forum Amai Blessing Gorejena vati Zimbabwe ine katsika kekubvuma zvibvumirano nedzimwe nyika asi isingazozviisi mumitemo sezvinotarisirwa nebumbiro remutemo yenyika. Amai Gorejena vati vanotarisira kuti hurumende yava munangagwa isiyane neunhu uhwu.
Hapana yatingati cost inowanikwa pakadai, ingori nyaya yekungoti vakauya vakagara pasi separamendi voita zvinotarisirwa pamutemo wedu sekutaura kunoita bumbiro remutemo maererano nemitemo inenge yabva kunze yagarwa pasi munyika nenyika dzose yakadai, vongounza zvobva zvaitwa tobva tava nemitemo yedu munyika. Saka isusu tiri kutaura tichiti hunhu hwokuti vanonogara pasi vobvumirana vodzoka kunyika vokanganwa nezvazvo ngahuchipera, nokuti hapana cost yazvinopa kuhurumende yedu kana zvakanzi vada kuratifaya nhasi mutemo wakaita seuri muchata iwoyo.
Izvi zvatsigirwawo navatabani mwoyo, mukuru weZimbabwe Media Institute of Southern Africa Zimbabwe, avo vati zvibvumirano zvizhinji zvinobvumwa neZimbabwe asi dare reparamende rorega kuzvitambira kana kuiswa mumutemo.
Tinotarisira nekurudziro kuti hurumende yeZimbabwe yaita danho rakanaka, kasi hazvigumiri zvoga pakutora danho rekutanga. Chatinotarisa kufamba kwerusvava, kwete kuti rwatanga kusumuka. Sezvatinoshavira munozivawo kuti mitemo yemuno muZimbabwe inoona nezvekufambiswa kwemashoko masaisai muzvivhitivhiti nemadande mutande inoita kuti imbunyikidze vanoshanda muzvikamu izvi, uyezve haikurudziri kukura kwezvikamu izvi. Saka hazvinei nekuti pane imwe mitemo kana kuti rwaro rwakange rwakataurwa nezvarwo, rotarisira Banjul Declaration on Media Freedom and Freedom of Expression, rotaura African Charter on Human and People's Rights, zvose zviripo. Kasi tinotarisira kuti ngazvichitora rimwe danho rekufamba rekuti tazvitarisa tazvicherechedza, ngazvionekwe kuti zviri kuitika munharaunda yedu.
Vamunangagwa vakatambira chibvumirano ichi musi wa21 kurume pavaive vaenda kumusangano weAfrica Union Extraordinary Summit wakaitirwa kuKigali kuRwanda. Nyika dzemuAfrica dzakabvumirana mutemo uyu muna 2007. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Modadigwa.